Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 30 2020. Makaterera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari zvedu izvozvo zvatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo.
National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Tinoda kuti vanhu vane madisability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, musenate nomuhouse of assembly.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Nasi Studio 7 inopinda kuManicaland ichiona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vanoti paramende haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo vasainirana zvibvumirano zvekushanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira 14 pamuzinda weparamende, vamudenda vati hapana asingazive kuti nyika haina mari yekushandisa yakakwana, uye ndosaka paramende iri kuita mushandira pamwe nemasangano aya. Masangano aya anosanganisira Remagweta, Law Society of Zimbabwe, Legal Resources Foundation, Gender and Media Connect, Southern African Parliamentary Support Trust ne Women in Politics Support Unit. Vamudenda vaudza Studio 7 kuti vasaina zvibvumirano nemasangano aya nekuti zvakakosha kuve neshamwari zvikuru sei panguva yekushaya.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari zvedu izvozvo zvatasaina navo chibvumirano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo. Saka zvakakosha kuti tive neshamwari dzinobatsira parliament, dzinoshanda neparliament.
Munyori mukuru musangano runomirira Magweta vaEdward Mapara vati paramende ndiyo inogadzira mitemo, uye zvakakosha kuti Magweta ashande nayo.
Zvinotibatsira kuti mitemo inenge ichibikwa muparamende inge ino ruoko rwelaw society. Tinenge takwanisa kunzvera zvinenge zvichisuggestwa neexecutives zvichiuya kuparamende, toona kuti zvinobatsira nemutoo upi, tingagadzirisisei mitemo yedu kuti iyo mitemo inobatsira vanhu vedu, but iyo mitemo inenge ichiwirirana nezviri mubumbiro remitemo reconstitution yeZimbabwe.
Amai Valerie Zvuya vekuLegal Resources Foundation vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vagara vachishanda neparamende, chibvumirano chanhasi chasimbaradza ukama uhu pakuumbwa kwemitemo.
Tadzikamisa hukama hwedu neparliament. Tisati taita MOU iyi tagara tirikutoshandidzana zvakanaka neparliament maererano nenyaya yemitemo yange iri kubuda, kuiinterpreta nekupoll pfungwa dzedu secivil society organization. Saka izvozvi zvataa nechibvumirano chasungikana zvichiita kuti tikwanise kukooperata zvakanaka for gore restrategic plan reparliament. Ndinofunga matoro ona from 2019 to 2023.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect, Amai Abigail Gamanyavati, vachashanda nenhengo dzeparamende dzechidzimai zvikuru sei kudzidzidzisa zvekuburitswa kwemashoko pamwe nekushanda nevanotapa nhau.
Tisi kungogumira apa, tiri kupindawo futi tichibatsira kudzidzira kudzidzisa zvemamedia skills for Parliament of Zimbabwe administration yacho pamwe chete nemaportfolio committees nemathematic committees kuti vange vachikwanisa kunge mitauro yavo iri gender yatinoti gender sensitive. Maissues anoafekta madzimai ne tinoona kazhinji asingabudi mumapepa nhau yedu kana kuti munews dzedu dzemuZimbabwe.
Mazhinji emasangano aya anga agara achishanda neparamende asi nhasi asaina chisungo chekuti acharamba achishanda neparamende chipfumbamwe kusvika mugore ra2023 pachaitwa dzimwe sarudzo. Zvimwe zvichange zvichiitwa nemasangano aya kupa ruzivo kunhengo dzeparamende nevashandi veparamende kukwenenzvera mabhiri pamwe nekupa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri nechinangwa chekuti paramende iumbe mitemo inofadza veruzhinji. Sezvo paramende isina mari inokwana, masangano aya anobatsirawo nemari kuti paramende iite basa rayo, zvakaita sekubvisa mari yekuti nhengo dzeparamende dzitenderere nenyika yese dzichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemitemo inenge iri kuumbwa neparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati pamwe nezvikamu zvavanoda kuti zvivamiririre muparamende nemudare remakurukota. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo wekuongorora bhiri rakapasiwa nedare remakurukota uye rakatarisira kuenda kuparamende, vakaremara vati bhiri iri rakasiyirira zvakawanda zvinobata kodzero dzavo kusanganisira dzekumiririrwa mudare remakurukota nemuparamende. Mukuru webasa musangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vaTimothy Mudari kwavati bhiri iri harina kupa zvikamu zvinofanira kumiririra vakaremara muparamende.
Zvakawanda zviri mudisability bill zvatiri kuona zvatisingafari nazvo sevanhu vakaremara. Dr. pamusoro penyaya yepolitical representation ne voice of persons with disabilities with regards my elections, electing and being elected. Kuti vanotaura kuti ma institutions mamwe ese vanhu vane disabilities vanofanira kurepresentwa at 5% quota, but they leave out the very critical institution ye legislature, which is the parliament. Kuti how representative is vanhu imomo with regards vanhu vane disabilities. Tinoda kuti vanhu vane disability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, mu senate no mu house of assembly, but the bill is silent about that. Vanotaura kuti vanhu vane disability must compete at the same and given opportunities zvangofana nevamwe. That is not fair.
Vakaremara vanoti munyika mune vanhu vakaremara vanosvika mamiriyoni maviri, nekudaro vanofanira kuve nevamiriri vanoenderana neuwandu hwavo mudare reparamende. Vakaremara ava vati vanoda vamiririri zvikamu zvinotangira pagumi kana pagumi nezvishanu kubva muzana kunge zviri muparamende. Vakaremara ava vati zvepari zvino vanomirirwa muparamende nezvikamu zviviri kubva muzana chete, izvo vati zvishoma. Mumwe wevange vari pamusangano uyu, Amai Nyunyutai Mudzingwa, vati ivo kunze kwekumirirwa muparamende vave kudawo zvikamu gumi kubva muzana mudare remakurukota, nekuti ndimo munofambiswa basa rose rehurumende.
Isu tiri kuda 10% representation both kuhouse of assembly nokusenate, uye hatidiwo kugumira kwokuzve kudzimba mbiri idzi. Tinodawo kuguma takuma kutivewo maministerswo. Tinoda kuva naminista ane disability, noti mumwe chete. Toda kuti tadai tatogona kuti ndopatingatangira pa 5% papirawo. Tiri kuda kuva represented at all levels. All. Atisaka kana tichiti all ka, tinoda kuti pese. Ndokuti tisvikewo pa 2030 agenda tauyawo kwese. No one should be left out ka.
Pastor Kava Mugwadi, avo vanoshanda nesangano reDisability Amalgamated Community Trust, vatiwo bhiri iri rinofanira kuve nemutemo unoita kuti vapiwe zvikamu zvinopfuura gumi kubva muzana pakupinzwa mabasa, mungave muhurumende kana makambani akazvimiririra.
Ini ndanchifunga kuti chikamu chavaifanira kuisa 10 to 15%, then we encourage our vanhu vemacompanies kuti vaemploye vanhu nokuvabvisirawo chimwe chidimbu chetax, zvoencouragewo kuti vatore vanhu vakaremara kumabasa vakawanda vachiona benefit yacho uye vakadisability sector ichibenefita. Ndo zvandanga ndichifunga ini kuti dei vawedzera chikamu vobvisawo tax pakuti ukaemploya vanhu vakaremara namba yakati, tinenge tichibvisawo percentage yakati yetax. Zvobatsira kuti vanhu ivavavo vaone benefit yekuemployawo vanhu vakaremara.
Iri iri rinotarisirwa kuzeiwa muparamendi risati rapasiswa kuti rizosainwa kuita mutemo nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Komiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yanyorera hurumende yeAmerica kuti iwedzere zvirango pavanhu vakatemerwa zvirango izvi neAmerica, nekuwedzerawo mazita evamwe vanhu vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu. Kuti tizeye nyaya iyi, tabata sachigari wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
America ameno kuti iri kuda kutifungira kudii, nekuti zvese zvavaida kuti tiite tiri kuita senyika, mareforms dzavaitiite emutemo tiri kuita, zvavakati zvemahuman rights tiri kuita, zvese zvavakatiti tiite tiri kuita. Saka hatichaziva kuti chavari kuda chaicho ndechipi, asi tinogaroziva kuti chavari kuda inonzi regime change. Nekuti iye zvino kana vachiti tiri kunonoka kuita mareforms, vanenge vachireva chii? Nokuti kuparamendi kune matanho anotorwa kuti mutemo uzobuda, kana ari maamendments kana kuisa mumutemo munyowani. Saka zvese tiri kuita iye zvino izvi, mutemo unonzi aipa uya, tiri kutomubvisa patiri kuvhura paramendi apa. Tinenge ta Freedom of Information Bill iriko iye zvino izvi, inenge yaact. Ikange yaact iyoyo tatobvisa aipa. Saka zvavanoda mopa takaita. Saka chavanoda chaicho shiya hatichanyatsoziva.
Vamweka vari kuti izvo vari kuona vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano, uye hurumende yakavimbisa kuti vaya vari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vachasungwa, asi kusvika pari zvino hapana chaitwa.
Minista pane vanhu vakapfurwa vaya muna August 1, minista veforeign affairs Dr. S. Bimon vakataura pachena kuti gore rino nyaya yacho yanga ichiongororwa nguva dzese. Saka gore rino izvozvo zvichatarichwa. Saka ndo zviri kuitwa izvozvo. Dambudziko riri kuita America nderekuda kunongedzera president futi musoro, vachiti ita zvakati. Zvino hazvikwanisiki. President havangaiti zvinoda America. President vanoita zvinoda maZimbabwe. Saka ende president vanofamba nenguva yavo yavari kuda, kwete zvekumanikidzwa kana kumbunyikidzwa, kwete. Saka hatizive, nokuti fanika nyaya iyo yekudzanzi kana vanoda kuratidzira vari kurambidzwa kuratidzira. Havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kunzi teedzai mutemo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vari parurare muHarare. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge kuti tinzwewo divi ravo.
VaZulu, zviri kuitwa neAmerica yanga iri garo ziva, nekuti izvi zvagara zviri zvinhu zvinoitika mwedzi wandira wega wega tichiendawo kumwedzi unotevera, mwedzi waFebruary, nekuti nguva iyoyo tese tese tinotoziva kuti inguva inoongororwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Panguva iyoyo panonzoburitswa gwaro reexecutive order rinenge richiita yatingati pachirungu extension nerimwe gore yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, especially izvo zvinenge zvisina kugara muzvigera pachayo, nekuti zvigera inonge ichizoongororwa nedzimwewo nzira dzisiri dzekungoti executive order chete chete. Saka zvekuti zvirango zviri kunzi zvirambe zviripo, zvekuti pari neye vari kuda kubviswa, ndinodayira kuti pamwe ava ndevasisiri muhurumende kana kuti vakafa vakafanana navana vamugabe, kuchiwedzerwa vama zvingatisanisi nekuti mukatarisa mukuitika kwezvinhu kubva gore rakapera kusvika mugore rakapera muferi muna 2018 munorangarira imi kuti pane kupfurwa kwevanhu vatingati macivilians nemasoja muna August pane zvakare dzokororo yechiitika yechiitiko ichocho muna January yegore rakapera vapfuri vatove vanhu vaakuzivikanwa kuti uyu ndiye akapfuura uyu ndiye akatumwa nekuti vehurumende yeamerica vanenge vanewo maonero avo nemaziviro avo netsvakurudzo dzavo dzavanoita muhurumende kana mune vambunyikidzi vari kutozivikanwa kana vanga vasipo ava ndo vanenge vaakuwedzerwa kana pane mamakambani anga asipo aya ndo anenge aakuwedzerwa saka izvi hazvitishamisi chingatoshamisa hacho inyaya yekuti tarisiro yehurumende yezimbabwe inogona kunge yanga isina kunge yakananga nezhira iyoyo nekuti tarisiro yezimbabwe yanga iri yekuti zvinhu zvinge zvichirerutswa zvinge zvichiita nani asi chokwadi chiripo ndechekuti maonero anenge achiita america maonero anenge achiitawo vamwe vanotori munyika ndeyekuti hapana zvakanyanya zvasanduka kubva panguva yamugabe kusvika panguva yatiri kurarama iye zvino maringe nenyaya yematongero ejeketere kana maringe nenyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kana even mune zveupfumi chaizvo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richizeya nyaya yekunzwa yokuzeya kuti ronzwa here kubva kuzvapupu kana kuti kwete panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere, vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pane zviri kuitika kudare pane zvinji zvinogona kudzidzwa neZimbabwe pane zviri kuitika kudare reSenate muAmerica. Marvelous Mhlanganya uye Studio 7 abata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Zvara nhasi zvatinanzoti zviri kuitika ndechekuti maRepublicans vanenge vakwanisa kuunganidza mavotes akakwana kuti vasaunza mawitnesses kutrial.
Izvi zvinorevei?
Zvinoreva icho kuti zvatakangonzwa panguva yaitaurwa kuHouse of Congress ndo yega evidence ichange iripo zvichireva izvo kuti hapana evidence itsva ichaunzwa nekuti pakashedzwa mawitness vanenge vaakukwanisa kushedza nyangwe vamwe vanhu vatisina kumbonzwa vachitaura.
Munoona izvi zvichizofadza vaTrump here semutungamiri wenyika uyezve paTwitter apo patinogara tichiona vachinyora pane zvavari kunyora here?
Vari kunyora zvizhinji paawa yapfuura iyo vava kuataka vanhu vari kurana process dzaCongress chief asi nyaya I think iri kunyanyisa kunetsa iko zvino ndiye bhuku ravaBolton riri kunzi rakabuda vamwe vari kuti bhuku iroro rine zvinhu zvinogona kubatsira panhau yeimpeachment saka zviri kunzi masenata ngaakwanise kuverenga bhuku racho vamwe vari kuti bhuku harina basa nekuti vaBolton havana kushedzwa kuti vauye kuzotestifya saka tangomirira kunzwa kuti tii chichaitika nebhuku racho asi zviri kunzi maloya mamwe ati bhuku iri rine information yange isingafaniri kunge irimo saka zvinogona kutinetsei.
Takatarisa iro bhuku irori tinoona vazhinji vari kutaura nezvaro mungawana zvakanyorwa mubhuku umu zvichizotorwa sehumbowo here?
Zvinogona kudaro asi ndiri kuona kunge nekuti harisiriro bhuku rekutanga ranyorwa nemunhu avanga achishandira vaTrump ndiri kuona kunge rinogona kunge risina zvinhu zvinonyanyisa kushamisira sezvokufungirwa nevanhu ini kuti vanhu vari kufunga kuti richange rine humbowo tsva asi handifungi kudaro dai paine zvinonyanyisa kuchinja case zvavaida kutaura vaBolton vangadai vakazvitaura kare kare.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno?
Chakanyanyisa kukosha kuZimbabwe ndechekuti kana pane nyaya iri kuda kuendeswa kumatare hazvifaniri kuregedzwa nekuti zvinenge zvichinzi uyu mukuru wenyika kana kuti uyu akakosha nekuti kana matare achishanda chaizvo sezvaanofanira kuita kana munhu ari innocent anozongoonekwa kunzi hapana mhosva yapara.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunare na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano re World Health Organization anoti achatora nhasi danho rekutara kana kuzatara kuti chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi anomwe pasi rose, chirwere chinganzi chavhiringidza pasi rose here. Svondo rapera, WHO yakati chirwere ichi icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe changa hachisati chasvika pakutarwa sechirwere chavhiringidza pasi rose chinoda kurwiswa zvechimbi chimbi kana kuti Global Health Emergency. Russia yabatana nenyika dzirikuedza kudzivirira kupinda kwechirwere checoronavirus ichi kubva kuChina. Danho iri raratidza mafungiro ehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMihali Mishutini. VaMishutini avo vamusvondo repiri vari pabasa vaburitsa urongwa hwavo hwekudzivirira chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa RMDC vaNelson Chamisa havasi kuwirirana panyaya yekuti matambudziko atarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi ogadziriswa sei. Chiri kuwiriranwa nevaviri ava inyaya yekuti panoda nhaurirano asi kuti dzoitwa sei ndipo paita kuti vave makara asionane. VaChamisa avo vanga vari kuSouth Africa neZuro vanoti panoda mutongi gava sezvakamboitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Asi vaChamisa vanoti havasi kuda hurumende yemubatanidzwa asi kuti nhaurirano dzinofanira kuunza utongo hwejekerere poitwa sarudzo dzakachena. Asi vaMnangagwa vanoti nekune rimwe divi havaone paine chinangwa chekuunza mutongi gava vachiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pePollard. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora uye munyori wezvemutemo muZANU-PF vaMunyaradzi Paul Mangwana. Totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Kwira navo nokuda kwekuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegotiata pasina mutongi gava. So hati we don't need mutongi gava kuti vana veZimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvii kufamba zvakanaka angotiwo apai ndakamboapply kuti ndiite miting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana kuti tingazviita sei, hazvidi mutongi gava zvese. Takakwanisa one ini navaMonzora nevataitungamirira nguva yeinclusive government takakwanisa kubudisa chinhu chikuru chinonzi constitution iri kutonga nyika izvozvi pakaa pasina mutongi gava. Vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongi gava vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hobsonga. Vanhu maZimbabweans ekuti tingati maunsung heroes and heroines yeconstitution making hongu wamangwana neni ndichitaitungamira. Asi pakutanga patakatanga kuita chirongwa ichi tanga tine kupokana kukuru tikabatsirwa naProfessor Phineas Makurane namai Hobsonga vachitibatsira kuti tauriranai zvakanaka ndiyo vatongi gava ivavo. Kana tichiti mutongi gava hatireve munhu anobva kunze kwenyika, kwete. Tino mutongi gava anogona kutova ishe mambo munyika muno, anogona kuva reverend, anogona kuva bishopi, anogona kuva mutrade unionist, chero ari munhu chete wekuti mapolitical parties maviri vanoita yatinoti respect kwaari. Zvinenge zvakanyanya kunaka kuona kwatinoita akaita munhu anenge achibva kune imwe nyika. Vanoti zvavo vatongi gavo anobva kuna Nasadati kana kuna African Union vatorwa, havazi vatorwa nokuti Zimbabwe iparty yeSadati. Kana isu tikati taakutaurirana paine wana mutongi gava, chavanorudza chaisho hatichioni. Takamboita wani tina na mutongi gava munyika muno.
Tomboya panyaya yekuvandudza bumbiro remutemo muri kuiona sei mevamangwana? Sei zvakakosha panguva ino?
VeMinistry of Justice vakatarisa constitution yatakanyora vakatobudisa maareas avaiona kuti haana kunyatsobuda zvakanaka. So mutemo hauti nokuti wanyorwa hauchachinjiwi, vanhu vanogara vachiutarisa vachiongorora voona zvinoda kukwenenzverwa. Saka vana maareas avakaona anoda kukwenenzverwa ndo akapropozwa kuparlament. Vamozora variko kuparlament ngavanoagiwa nyaya yavo kuparlament ikoko kana vachiti hapafani kuchinjiwa zvinopera kuparlament.
Vamonzora.
Bumbiro remutemo harizi reparlament wamangwana. Bumbiro remutemo ndiro mwana wese weZimbabwe. Tikati isu mutemo weZimbabwe constitution inongogadziridzwa kuparlament chete, tinoita mistake. Nekuti patakainyora tinangoinyora tiri parliament chete. Vana veZimbabwe vakavhota sezvamunoziva overwhelmingly muna 2013 kuti iri ndiro rabumbiro redu. Woona iko zvinezvi kune zviri kunetsa security munyika muno. Panzvimbo yekuti hurumende igadzirise izvozvo iyo mamata nebumbiro remutemo. Ende zvavari kuita zvacho ndezvekuda kudzosa masimba kumunhu umwe chete somuenzaniso. Zvatanga tanyora ndezvekuti kana tichienda kusarudza president anofanira kuti taurira kuti vice president wake ndiani. Toenda tichiziva kuti president ndiva mangwana, vice president wava mangwana ndiva monzo. Tobva vanhu vachibva vavhota vachidziva kuti tiri kuvhotera package iyo. Zvichiita kuti kana president angobva hapasina zvekuchipitsirana maziso kuti anopinda ndiani, automatically vice president anobva apinda. Zvinoitika kuAmerica, zvinoitika kuMalawi, zvinoitika kunyika dzakawanda. Zvakaonekwa nevana veZimbabwe
vanozora vanozviva chikonzero chakaita kuti tisuspend close iyoyo for 10 years. That's why that close isina kungoitwa implemented. Vari kuzviziva vamonzora.
Zano PF yakuda kupinza succession problem yayo via the constitutional amendment.
Hatina succession problem. Hatina succession problem.
Vamangwana, asi ichokwadi here kuti muruda kudzorera masimba kumunhu mumwe chete?
Hatisi kudzorera masimba kumunhu mumwe chete. Chinonzi president is an institution, it's not a person. So we need a president which is executive.
Muteedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika, munyori mukuru wezvekudyidzana, munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Manzwawo zvakare kumuteedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora. Vaviri havanga vari parunare muHarare. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupidigori munyaya dzezveupfumi nechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri rePersons with Disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Vateereri, hatina kuzokwanisa kukupai nyaya yemamiriro akaita zvinhu muManicaland, nekudaro tichakupai nyaya iyi mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze violence lezinxa zisenzakala singazilungisa njani.
Amalunga amabandla ezombusazwe akumanyano wePollard abuthene kobulawayo exoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isisekelo sombuso.
AmaDemocrats baqhubeka indlela yokufaka information obala ukuthi umuntu onke aziwele. Labana amadoda kaTrump basebenze okwabo labo ukuthi bayameda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani isinyango khona engani kayivele akufundakala ukuthi ingenelana njani lendaba esikhuluma ngayo yenjithwe.
Amagqwetha amela umongameli Donald Trump wele Melika. La malunga ebandla lama-Democrats baqhubeke bephendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kudaba lokuthoniswa kukamongameli Trump. Lamhlanje esigabeni sethu sesine senhlelo zodubo lwendlala sikhangela ukubhekane labahlala emadolobheni kakhulu emalokitshini ahlala abanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amalunga amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwedluleyo akunkulumo zomanyano wePollard abethe gwaqa lamhlanje kobulawayo embuthanweni wengxoxompikiswano yokuhlaziya umthetho osedale lePhalamende ojonge ukuguqula isekelo sombuso oweConstitutional Amendment Bill. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umbuthano wamabandla akunkulumo zePollard wenzelwe ehoteleni yeRainbow Hotel kobulawayo. Abakade bekulingxoxo bathi bafuna ukuthi amalunga amabandla awo anikezwe ithuba lokukhangelisisa umthetho lowo, njalo kumele idale lePhalamende kube yilo elikhetha umongameli nxa kungabe okhona esekhitshiwe kumbe wabhubha esesihlalweni. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezombusazwe ePollard Subcommittee on Governance and Legislation, njalo oligqwetha umnumzana Lovemo Maduku, uchasisa kabanzi ngabakade bekubuthanele lamhlanje.
Government gazetted constitutional amendment bill that is a number of provisions that they suggested. So we are discussing
sixoxisane ngokuguqula kwesisekelo sombuso okumumethe izinto eziningi esizibeke sobala. Injongo kodwa njengekomiti yePollard isifiso sokuthi udluliselwe phambili linguquko ukuze kufike isikhathi lapho sonke esiyingxenye yalolu hlelo sikhangele zonke izinto ezifuna ukuguqulwa ezifana lomuntu ozabe evele ekhethelwe ukuhambisana lomongameli welizwe ekhethweni kufakwe endaweni yawo umthetho othi umongameli nxa engafa ibandla lezombusazwe lisiphe umongameli. Kodwa kuhanje ukudala lePhalamende elizahlala phansi njenge-electoral college lisiphe umongameli lona.
Elinye njalo ilunga lePollard unkosikazi Priscilla Misia Irambu Imushonga owebandla le-MDCT uthi lanxa bekhuluma ngokhetho bafisa ukuthi balungisise indaba ezifana lobudlwangudlwangu.
Sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezinxa zisenzakala singazilungisa njani.
Omele i-National Alliance Party umnumzana Mgcini Nyembe uthi amalunga edale lePhalamende ayiwo abawakhethayo yiwo alesi sindo sokuthi akhethe umuntu olesithunzi ukuba ngumongameli.
Xa sikhangela i-succession, it makes a lot of sense ukuthi i-institution esiyithi esayifakayo kuparlament bahlale phansi babona imbano ongasikhokela futhi.
Mnumzana Khumbulani Ncube obephathekile emhlanganweni lo uthi isifiso sakhe ukuthi abangaphandle kwamazwe bavunyelwe ukuvota.
Sibe sifisa ukuthi ama diasporans evunyelwe ukuvota.
Amalunga womanyano wamabandla ezombusazwe owePoland athi azimisele ukuzama ngazo zonke indlela ukuthi lapho kufika ukhetho luka 2023 imithetho eminingi isiguquliwe ukuze labantu bakhululeke ukuthi nxa kukhona okubahluphayo bengesabi ukukhuluma ngoba kulilungelo labo belakho ukuvikelwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele umongameli Donald Trump lawe bandla lama Democrats banikwe ithuba izolo lokuphendula imibuzo yamalunga edale le Senate kucala eletheswa umongameli Trump elokufuna ukusebenzisa ele Ukraine ukwenzela ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo. Amagqwetha kaTrump athi akulacala alidalayo ngoba wamisa ukuphiwa kwele Ukraine uncedo lwemali yokuthenga izikhali efuna ukuthi licubungule inkohlakalo ethiwa yenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, alakho ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli walonyaka. Kodwa abebandla lamademocrats bathi uTrump wayedinga ukungcolisa nje igama likamnumzana Joe Biden. Kusasa amalunga edale leSenate akhangelelwe ukuvota kukhetho lokudinga ukuba kube labafakazi kumbe hatshi ekuthoniseni kwaleli cala. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Priscilla Ndlovu oyisizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika.
Ngibona ngani kuhambe kuhle. Engikubonayo ukuthi amagqwetha kaTrump namademocrats, amademocrats baqhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagqwetha kaTrump basebenza okwabo labo ukuthi bayameda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information enyango nengani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo impeachment.
Kukhanya ngazani amagqwetha kaTrump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala elenziwayo la. Kodwa ke bathi loba kunjalo ulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani konoko?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe unalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lepini, libe lesilinganiso sokuthi lokho angakwenza. Kodwa nxa ilungelo langifana selilaneli elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwama-democrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu anqintisana laye, hhayi lokho kungaphandle komthetho ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho okwenziwa bengeza kabaphumi bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuzithanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele sibona zani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi kuyavotwa-ke kusasa, kambe kuzahamba njani?
Ha, leyo yinsinda tu akuqondakali. Kukhanya ngani abantu laba bangapha bejele lama-Republican lanxa bephume beluma bexhanxada, omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses abo uyabaubufakazi bekhona ngelinilanga, uzwakale ngasafuni ngelinilanga ukuthi baphume bazwakale baphumele egcekeni bame. Ngibona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza kulela khona. Uyakhumbula bevotela ulokhu zenu Supreme ulokhu zenu Judge Lwanu uKavena, ngibona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla lethu lesine lenhlelo eziphathelane lendlala, abantu abaningi babikwa bebhekane lendlala emadolobheni ikakhulu emalokitshini, lapho okubikwa kulabanye abadla kanye ngelanga, abanye besinda ngokucela ukudla kwabomakhelwane lezihlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe-social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,237 households eHarare lakoBulawayo kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu, umnumzana Clifford Matorera, uthi iningi labantu laba bakoBulawayo.
We've started to identify people in every community. We've started with Harare.
Siqalile ukubadinga laba bantu emphakathini wethu. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi yethu ka-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu sizo.
That is to look in all other urban areas so that at least we identify the more vulnerable people.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwethukela ngisizalangala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona sengisiyacela abanye babe sesihlangana lapho sesenza iround yegrocery. Kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha, ngizuza irayisi, ngizuza ifulawa.
Baningi ababhekane lendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Tsitsi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye selala eziko.
Kudliwa ekuseni lantambama kuphela. Ekuseni kwakhona siyabe sipheka irayisi, ntambama isisitshwala lamaveji. Ngobinyama iyadula. Unxa udlile uyakudla amachansi asiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatemba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedile over 5 days ngoba ilutshwane. Sawumumo wakhona vele unzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ikhona sibili. Indlala ezwayo sibili ukuthi lathi vele siswele ukuthi singenzani. Ngoba umholo wethu umncane kakhulu, angeke ngitsho ukuthi umholo. Ngingathi yilokho ababekubiza ukuthi yi-food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khonokho okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndilabantwana ababili abakucollege abakuma-university. Angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi nizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame ukuya esikolo.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisini. Ngoba nxa sikhuluma sibili ukuthi kukhona uyakuthatha ngapho ukudla ukuthi udle kathathu. Uyabe uthenga ngani imali uyibona incane nje.
Umfelokazi uSilindile Gajeni ohlala emzini omkhulu weMpare, ilokitshi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali ayisathengi lutho. Sokusebenzisa iyusa lapha, thina amayusa siwatholi. Indlala, izindlala sisibulele. Izinto ziyadura, isikafu siyadura.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. Umnumzana Nils Balza, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi ukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more a issue in rural areas.
Sesibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwande endaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi 7.7 million ababhekane nalolu dubo, abafika phose i-2.2 bakhona ungabatholakala endaweni ezihlukeneyo zemadolobheni, hatshi eHarare kuphela kodwa amadolobha wonke elizwe.
Not just Harare, but many peri-urban areas in Zimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi liza kuphuka inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokunganikwe zulu ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gamba.
Siyabonga Mavis, sizalethulela ihlandla lesihlanu kusasa lalezindaba eziphathelane lodubo lwendlala. Thiyani indlebe. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona baliphatha njani udubo lwendlala ehlasele ilizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwele Melika, abakudale le-Senate ngapha kwele Melika kukomite ebonango ukudlelana lamanye amazwe sebecele uhulumende kamongameli Donald Trump ukuthi engezelele lokususa amanye amabizo kuluhlu abafakelwa izijeziso zenotho abakubandla le-ZANU-PF ngoba besephula ilungelo loluntu lenkohlakalo ekungaqhubeni kahle ukhetho. Umnumzana Chris Coons webandla lama-Democrats lomnumzana Jim Risch umgcinisihlalo we-Senate Foreign Relations Committee webandla lama-Republicans bathi kumele usibalukhulu obona ngezemali umnumzana Steven Mnuchin lomnumzana Mike Pompeo obona ngobudlelwano lamanye amazwe benze lokhu ngokushesha bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni labanye bakhe ngomnyaka ka-2017. Lokhu kuphume embikweni obusebulenjini be-internet kukhasi le-United States Foreign Relations Committee. Lanxa ibandla le-ZANU-PF lisithi akula sidingo sokuthi umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa angenele udaba lweZimbabwe, ibandla le-MDC lithi umlamlankunzi uyadingeka ukuze kulungisiswe ukubhidlika komnotho kanye lezombusazwe. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa use-South Africa kuyacela uRamaphosa ukuthi amlethe ndawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhumisane umlotha. Uthi abomanyano we-SADC labe-African Union yibo labo kumele bangenele kulolu daba. Kodwa abe-ZANU-PF bathi uChamisa kumele angene kunkulumo ze-Pollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sikubona kuqakathekile ukuthi akhulumisane nobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya sasidinge umlamlankunzi oyabe ungumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo ngabantwayo ekhaya.
Baba Nkomo, nanso lilo ubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi ubapresident ubaba u-ED Mnangagwa akazange ayale ukukhulumisana lebandla le-MDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakalayo ukuthi akhontesta kukhetho oludlulileyo. Ubona abafuni. Yibo iqiniso elikhona ubaba u-ED Mnangagwa akayalanga. Singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazame ukuthi kube njani.
Kuthiwa buyani kuPolat Makhumalo kanti libalekelani?
Kambe mhlonitshi akungitshele shuwa ukuthi uleqinisa lokuthi wena silabantwana ababili owakho lowami. Owami upase grade 7, owakho wapasa uform 4, sesisiya kugraduation. Ubususithi wena, hayi Makhumalo, bisa owakho umntwana lanxa epasa ugrade 7 azograduata kuform 4. Kanti Polat leyo okhuluma ngayo mhlonitshi wami, sizahlala njani? Kukanti bonke laba bakupholadi akula lo yedwa olomneli wephalamende iphalamende ngaphandle kwamakhuphalo abantu ababili, thina silabantu abayi-130. So lapha sifuna ukuthini?
Kuthiwa likhuluma lamazero kupholadi babunkomo.
Into fanele siyivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isisekelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe, asiqambe ukuthi akube le zinto zonke lezi esikhuluma ngazo namhlanje. Lokhu luthando lwebandla eliyabe lithe lawina lathola ama-seats amaningi, lathola upresident, ukubana likhiphe isandla sothando sokuthi kuyani sikhulumisane. Asikuthi khona it's a must kumbe yinto yokuthi abantu fanele bafoswe, but lokhu kusenzela ukuthi ubaba upresident mnangakwa kulothando lokuthi akukhulunyiswane. Ibandla le-MDC eliyababuthamisa alibuye lihlale phansi lungisensi sonkeni singabantwana beZimbabwe. Iqiniso elikhona ikuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election, nguye nalowo okufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imbono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani.
Asivumelani babankomo, ngikubuza umbuzo olula, ngithe mina mina lawe silabantwana ababili, owami upase u-grade 7, kwankomo wapasa form 4, akithi kwankomo upasa university. So kule graduation la wena nkomo usosikini Makhumalo, visa umntana wakho kwagrade 7 abuye e-last lapha azograduate. Ugraduate ngaliphi yena engafikanga e-university? Ngokuzamona awusoze ukuthi wena umntwana wapasa ugrade 7 nguye ohambe eyagraduate e-university. Thina sithi ephalamende silabameli ephalamende abaningi ukwedlula bonke laba bakupholad ozero lababini bepholad. Bekuqakathekile ukuthi kubuye izanu le-MDC lababuthamisa kuhlaliswane phansi, sivumelane ukuthi hayi lapha sidodube sokumele sikhulumisane umlota. Sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni umlamulankunzi, sivumelane umlamulankunzi wakhona. Hatshi ukuthi njengoba ngezizanu liwinile yini selidinga umlamulankunzi, yini futhi eselisitshela ukuthi kuyanini sikhulume.
Nanso baba unkomo, kwalani ukuthi ubaba uMnangagwa ahlale phansi lo chamisa ngaphandle kwePollard?
Lokhu yasokuyidimandi yabona into okuthiwa idimandi lesicelo ukuthi yene sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo ayitsho ukuthi uma umsethe wawina thatha laba bantu nalabana bantu. Iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe. Ngokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo oseyunivesithi lalo ongabi yani lapha sihlale phansi, ngoba laphana singena e-ground phela ngalinqoba ke imbono yenu yonke elinayo sibonthi lizo singaligiqinisa kanjani. Okudingwa ibandla leZANU-PF yikuthi i-MDC ekhokhelwa uMabuthanisa ayibuye layo, sikhulume singabantwana beZimbabwe sonkeni.
Ukuyiphetha Makhumalo, ungathini kuzulu weZimbabwe okhangelele kubaba uChamisa lo Mnangagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhluphayo?
Zizalana zaseZimbabwe, izanu isisibulele, sikhuluma kunje nje kasihle, asiye ezibhedlela. Amafutha enqola zomlungu vele kawabambeki. Ake lingitshele ukuthi nxa kuthiwa siya kuPollard, sabona sebendlelile kuPollard omakhuphe seligqoka amasikafu ezanu. Kanti nizagqoka njani isikafu sezanu wona usuthi iPollard ngumlamulankulu? Yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha, ngoba bona labo zero vele lilabo naba abakuPollard ngabantu bezanu.
Kuyiphethe baba unkomo.
Umongameli elimthethileyo zizalwane zeZimbabwe kayananga ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane. Njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngubabuThamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zeZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, njalo wake waba ngummeli we-Insiza South edale lephalamende. Ubexoxa endawonye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Kwezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yomdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association iZifa uFelton Kamambo uthi ulethemba lokuba umqeqeshi omutsha oweqembu lesizwe elama Warriors uZdaravako Logarvisk uzathuthukisa umdlalo wenguqu eZimbabwe. Intatheli zindabo yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo.
Ihlanganiso yeZifa ilobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emibili lomqeqeshi omutsha weqembu elimela ilizwe leZimbabwe uLogarusic. Umkhokeli weZifa uKamambo utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba lomqeqeshi uzaqala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili. ULogarusic uzothatha isikhundla esatshiwa nguSandy Chidzambwa ngemva kokuba iqembu lamaWarriors liyangise kakhulu kumncintiswano okudinga intshantshu yezwekazi laseAfrica oweAfrica Cup of Nations nyakenye. UKamambo uthe bavumelane lalo mqeqeshi ukuba uza kwele Zimbabwe ukuzophakamisa umdlalo wenguqu ngokukhokhela leli qembu ukuba lifinyelele kumncintiswano yezinga laphezulu.
It's a 2-year contract, renewable, depending on the performance.
Isivumelwano somsebenzi ngeseminyaka emibili, kodwa silakho usingezelela leso sikhathi nxa lo mqeqeshi engafeza izithembiso zakhe ezigoqela ukuba sifinyelele ukuyadlala kumdlalo ye-AFCON elandelayo, kanye lokuthi sifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba okuyabe kungokwakuqala kumbali yelizwe leZimbabwe.
Obephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas kanye lobengumsekeli wakhe uLloyd Chitembwe yibo abakhethwe ukuba ngabasekeli bakaLogarusic ndawonye loTendra Indiraya yena ongumqeqeshi weqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu. Umsebenzi wokuba ngumqeqeshi wabonozinti uphiwe owake waba ngunozinti wamaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye leli Highlanders uPanel Mekop yena olesikolo sokufundisa unozinti abasacathulayo elizweni leSouth Africa aphinde njalo abe ngumqeqeshi wabonozinti kuqembu leStellenbosch lona elidlala kusigaba seABSA Premiership. ULogarusic isizalwane saseCroatia akaqali ukuqeqesha kuzwekazi laseAfrica. Eminyakeni emibili edluleyo bengumqeqeshi weqembu leSudan njalo ngomnyaka ka-2018 ukhokhele lelo lizwe laphutsha lisenza ndaweni yesithathu kumncintiswano weChan oqhutshelwe kwele Morocco. Phambilini kwalokho lumqeqeshi usebenze lamaqembu ambalwa emazweni ase-East, Central kanye lase-West Africa. Umdlalo olandelayo weqembu lamaWarriors ukhona mhla zingamashumi amabili nantathu kunyanga kaMbimbitho lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona kumidlalo emibili lele Algeria emidlalweni yesibaya sikaGroup G kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica. Ngenyanga kamabasa uLogarusic labanye bakhe bazokhokhela iqembu leZimbabwe kumidlalo yeChan lona yona ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Jerusalema ingoma ka Master KG featuring Nomseko isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. amalunga amabandla ezombusazwe akuPollard abuthene kobulawayo xoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.